Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 11 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzesangano reWoza dzinoratidzira mbulawayo dzichiti hadzisi kufara nemabatiro ari kuitwa vana vechikoro nehurumende. Vashandi, vashandirwi pamwe nehurumende voronga kumutsiridza chibvumirano chesocial contract. Hurumende yokwerita mabhanga mari yekuti ikwanise kubhadhara vashandi vayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzesangano reWoza dzaratidzira muguta reBulawayo nhasi dzichinyunyuta pamusoro pekusafamba zvakanaka kuri kuita zvinhu munyaya yedzidzo munyika. Nhengo idzi dzatsigirwa mukuratidzira uku nevana vechikoro. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzeWoza dzafuura kubva paBulawayo Public Library ndokupfuura nepadare reHigh Court dzakananga kumuhlahlandela Government Complex, uko dzanosvikoungana pamberi pegedhi guru repamahofisi aya ndokubva dzasiya zvinyorwa zvange zvakanyorwa zvakasiyana-siyana. Imwe nhengo yesangano reWoza, muzvare Faris Moyo, vaudza Studio 7 kuti vaona zvakanaka kuratidzira pamwe chete nedzimwe nhengo dzavo dzechidiki senzira yekuratidza kusafara kwavo nezviri kuitika muzvikoro, kusanganisira kudzingwa kwevana vanenge vasina kubhadhara mari yechikoro.
Pane zvinhu zviri kuitika zvakawanda, vana zvavari kuchema nazvo. Takatarisa new curriculum, vana vari kuchema kuti izvo they were never consulted. Vari kutarisa futi kuti izvo pane shortage yematextbooks kuchikoro. Chimwe ndechokuti izvo kudzingwa, vana vachidzokera kudzimba vachidzingirwa school fees ndeimwe nyaya futi yatatapindira pano. Imwe nyaya futi ndeyekuti izvo madebt collectors atizi kuwada muzvikoro. Tinoshuvira kuti izvozvo zvatiri kuda, zvatiri kuchemera, zviri kuchemerwa newana wedu zviitiki.
Muzvare Moyo vati matambudziko ari muzvikoro ari kukonzerwa nekuti hurumende inokoshesa zvimwe zvinhu zvisina maturo ichitadza kukoshesa nyaya yedzidzo. Mumwe mubereki vatelas Ncube, avo vanove mumwe wevanhu vange vakatarisa kuratidzira uku, vati zvinovashamisa kuti vebazi redzidzo vanobvumira kudzingwa kwevana vanenge vasina kubhadhara mari yechikoro, ivo veruzhinji vakaomerwa neupenyu.
Handikati isi zvikoro zvivhaliwe, avantu vanhu vavuye namainvoisi.
Iko zvino pakavharwa zvikoro, vana vakauya kumba nemainvoisi vachitiudza kuti pazvinovhurwa havabvumidzwe kupinda mumakirasi kana mari yechikoro isina kubhadharwa. Mari yacho inowanikwa kupi? Iko kumabhengi kusina mari, vanhu vakawanda havasi kushanda uye mari iri kunetsa kuwana.
Mukuru weWoza amai Jane Williams vati sangano ravo richaramba richiita zvose zvarinogona kuti dzidzo yezvikoro zvepuraimari ive pachena. Vati wosangano ravo rakazvipira kuenda kumatare richibatsira vabereki vane vana vavo vanenge vadzingirwa kusabhadhara mari yechikoro.
Had more years than necessary to progressively.
Hurumende iripo ine nguva yakareba iripo zvekuti ingadai yakagadzirisa kare nyaya yekuti dzidzo yekupuraimari ive pachena uye kuti yekusekondari isadhura. Hapana chavangataura chatinganzwisisa chokuti sei izvi zvisiri kuitika. Hatingarambi tichingobvuma nyaya yekuti iye zvinhu zvakaoma nekuti munyika hamuna mari. Kwete ndaramba.
Zimbabwe yaive nyika yaive nemukurumbira kuchamhembe kweAfrica munyaya dzedzidzo. Asi kuondomoka kwezveupfumi kwaramba kuchiitika kwemakore akawanda munyika kwave kuita kuti dzidzo idzikire, vabereki vachinetseka kuwana mari yekuendesa vana vavo kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Hurumende, vashandi pamwe nevashandirwi vave kuronga kumutsiridza chibvumirano chekushanda pamwe chesocial contract kuburikidza nenhaurirano dziri kuitwa iye zvino. Chibvumirano ichi chinonzi ndicho chinoonekwa nehurumende senzira chete inokwanisa kubatsira mukubvisa nyika matambudziko airi. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanoti sangano ravo rakatosvitsa kuhurumende nezuro gwaro raro rinoratidza parimire uye pamire vashandi panyaya iyi. Vanoti mugwaro iri mune zvavanoda kuti zvinge zvichigadziriswa kuitira kuti chibvumirano ichi chibudirire. Nyaya yesocial contract yakaparurwa muna 2000 kuburikidza nekunyoreranwa pasi kwekutambirwa kweurongwa hwekuumba muonera pamwe uyu, asi zvinonzi hapana zvimwe zvakazoitwa kusvika muna zvita wegore rapera apo hurumende yakamutsiridza zvakare hurukuro dzenyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Kuti tikwanise kubvisa matambudziko aripo munyika, maonero ehurumende ndezvokuti it's only the social contract ndiyo inokwanisa kuti tibudise nyika kumatambudziko aripo. Saka ndizvo hurukuro dzatotanga kuitwa iyo zvino. Asi isusu sevashandi tine maonero edu and ndiyo maonero taisa patable kuti patinotanga hurukuro ndizvo zvinhu zvinofanira kuongororwa izvozvo.
Saka imi zvii zvamuri kutarisira kuti zvikurukurwe?
Zvakati wandei, asi pachirungu dzingati I can categorize into two issues. Chekutanga ndechekuti tine gwaro rinonzi Kadoma Declaration. Ndiro gwaro rine zvinhu zvakawanda runotaura kuti patinoti pachirungu marisk factors zvinokanganisa kuti nyika ikwanise kuwana investment, kuti nyika itadze kushanda nedzimwe nyika ndezvipi. Izvo zvinhu zvatakatarisa kwekutanga. Saka tinoti gwaro iroro ngariongororwe kuti chii chinokonzera kuti risaimplimentwe, ndicho chinhu chekutanga. Chechipiri chiri kuti isisu tiri kuona kuti zvinhu zvetu zvese zviri kubatwa nenyaya yematongerwo enyika. Patinotaura nyaya dzeupfumi, ngationgororei kuti nyaya dzematongerwo enyika muZimbabwe zviri kufamba zvakamira sei.
Avanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru wesangano revashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare, avanoti kana hurumende ikasatora matano ekugadzirisa mashandisirwo emari havaone chirongwa ichi chichibudirira.
Social contract yakabatsira dzimwe nyika chaizvo kana mabvumirana kuti zvatiri kuda kuti tiite kuti tibatsire ekonomi yedu ndeizvi. Zvinoshanda only mabvumirana kuti senhano nhatu dzokuti hurumende, mushandi nemushandirwi mese makutosunga dzisimbe. Zvino chiri kunetsa muZimbabwe mazuva ese ndechekuti hurumende inoudza especially vashandirwi kuti sungai dzisimbe, asi ivo vari kutotsudunura aside power. Ndosaka social contract isiri kushanda.
Nyika yanga isina here chimwe chibvumirano chakafanana ichochi kuti muzotanga zvakareketa nhaurirano idzi?
Pane chibvumirano chakaitiranwa muna 2000, asi chati chiticho tazvisunga kuti taakuita social contract. Hachina kunge taakuti ii social contract yatovapo ya iyi yataakutoteedzerai.
Saka munoona here rwendo runo muchibudirira kuumba chibvumirano ichi?
Tinofanira kuona kuti government expenditure kutaura kwatiri kuita panapa uku ndo kwauraya nyika. Saka hurumende inofanira kunge yazvipira kuti hatichangospendi mari yatisina. Tinospenda aidha yatiinayo or yatinokwereta tichiziva kuti tichadzosera. Kana pasina that commitment iyoyo, we are wasting our time.
mukuru weMkhosi vaJohn Mufukare vari parunari muHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasirose reAmnesty International raparura gwaro rinoratidza mamiriro emutongo werufu pasirose rechiti Zimbabwe imwe nyika nhatu dzekuchamhembe kweAfrica dziri pamberi mukutongera vanhu rufu. Amnesty International inoti China ndiyo nyika iri pamberi mukuuraya vasungwa vakatongerwa rufu ichiteverwa neIran. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Gwaro iri rinoratidza kuti vanhu vakatongerwa rufu gore ra2016 vakawanda kudarika mamwe makore apfuura, asi uwandu hwevanhu vakaurayiwa mugore iri hwakaderera. Gwaro iri rinotiwo muSouthern Africa nyika nhatu, Malawi, Zambia neZimbabwe ndidzo dziri pamberi mushure mekutongera rufu vanhu zana negumi. Mukuru weAmnesty International muZimbabwe vaCousin Zilala vati kunyange hazvo Zimbabwe isina munhu akaurayiwa gore rapera, pane vanhu vasere vakatongerwa rufu.
Kana tichidzoka kunyika yeZimbabwe, hakuna zvako munhu akakwanisa kunge achiurawa muna 2016. Nekati senyika yeZimbabwe taane makore anopfuura kusina munhu aurawa, asi tine vanhu vakatongerwa rufu mugore ra2016.
Vazilala vati zvinosuwisa muSub-Saharan Africa ndezvekuti kunyange zvazvo uwandu hwevari kuurayiwa huri kudzikira, uwandu hwevanhu vari kutongerwa rufu huri kukwirira.
Mugore ra2015 vakanga vari 43, asi mugore ra2016 vanhu vakaurawa vakaredusa kuita 21.
Mutauriri weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vaRobert Chivambo vakurudzira Zimbabwe kuti ibvise zvachose mutongo werufu. MuZimbabwe, mutemo unobvumidza mutongo werufu kuvanhurume vane makore anodarika makumi maviri nerimwe kusvika pamakore asingapfuuri makumi manomwe, asi mutemo uyu haubate vanhukadzi. Zimbabwe yakapedzisira kuuraya vasungwa vakatongerwa rufu muna 2005. Pari zvino Zimbabwe ine vanhu makumi mapfumbamwe nevanomwe vakatongerwa rufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekufambiswa kwezvinhu mumakungwa pamwe nevamwe vagari vanoti mumwe mukuru wemakoronyera muSomalia haasi kuzivikanwa kwaari mushure mekuedza kupamba chikepe chinotakura zvinhu nemusi wemugovera. Abdi Karim Salah Aukombe nevamwe makoronyera maviri vakapedzisira kuonekwa vari mungarava yekuLebanon OS-35 pedyo nechitsuwa cheSokotra pavaiedza kutyisidzira vashandi vengarava iyi kuti vaiendese kumahombekombe kweSomalia. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vayambira North Korea vachiti iri kuzvisikira moto muziso kuburikidza nechirongwa chayo chekugadzira zvombo zverudzi rwenuclear. VaTrump vakurudzira China kuti idzore North Korea panyaya iye. Mutauriri wemauto ehurumende yeIraq anoti chikwata cheIslamic State charasikirwa nenzvimbo dzakawanda dzaive pasi pacho, izvo zvaita kuti chisare chiine nzvimbo inongosvika zvikamu zvinomwe kubva muzana chete zvenyika yose. Brigadier General Yahya Rasul vanoti Islamic State yasarirwa nechikamu chiduku duku chenzvimbo yachaive nayo muchirimo chemuna 2014. U Hurumende yave kuedza kukwereta mari kuburikidza nekutengesa ma treasury bills kuti iwane mari yekubhadhara vashandi vayo mabonus egore rapera. Asi nyanzvi munyadzo zveupfumi dziri kuyambira kuhurumende kuti zvikwereto zvakadai munongedzwe kukundikana munyadzo zveupfumi uye zvichapa kuti upfumi urambe hwakananga kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti hurumende iri kuda mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi masere yekubhadhara mabhonasi egore rapera aya. Asi chii chaizvo chinonzi treasury bill? Mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanotsanangura.
Treasury bill chikwereti chinenge chatorwa nehurumende. Kana hurumende iyo yatora chikwereti inoburitsa chipepa chakangofanana necheki kwaimbonyorwa macheki kwekwe. A treasury bill is a negotiable instrument. Zvakafanana nebearer check, zvakafanana nepromissory note inotaura kuti shamwari ndakwereta mari kwauri. Chibepa ichi chandava kukupa ichi ndo proof yekuti ndichazokubhadhara. But chibepa ichinenge chindori nedate rekuti ndichakubhadhara mari musi wakati. But chibepa ichimanje kana chabatwa nemumwe munhu, munhu uyo anenge apihwoyo anogona kuchitengesawo kune mumwe munhu, inonzi discounting. So that's why it's called a negotiable instrument, because it can be negotiated to a third party. Saka zvibepa zvekare zvakungoishuwa pasina mari, pasina economy, zvangofana nekuti Patrick Chinamasa akuprinda maUS dollars. That's why awanda domestic debt yapa $4 billion, of which $2 billion ma treasury bills.
Saka vanozotenga ma treasury bills aya ndianani kuti hurumende iwane mari?
The primary target, my institutions anoita basa rekugadzira mari from mari. So my institutions anogadzira mari from mari, my banks. So my treasury bills are normally anenge ine interest rate yakanaka. Saka my banks anotenga. But chaitika manje ndechekuti my bank aya aneta nekutenga. There's now a saturation of toxic bond notes in the economy.
Gurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mupfumira vanoti zvinhu zvakaoma asi vachazadzikisa zvavakavimbisa vashandi.
Tikuziva kuti takamanikidzika panyaya yemari, takabvira tataura kuti vashandi tichazovapa kana tamobhilaiza maresources. Kati kuti tiate cash, we have to stagger. Hatikwanisi kuvapa 1 month. Sehurumende tinotarisira uye takavimbiswa naminister of finance kuti kana tastagger kudaro we can afford to mobilize maresources ekumake sure kuti tapa vashandi.
Asi vabiti vanoti urongwa hwematreasury bills hunoratidza kutadza kuronga kwavachinamasa segurukota rezveupfumi, vachiti shiri yakangwara inovaka dendere rayo mvura isati yaturuka.
Bonus riri harisi secret. Bonus harisi rufuka rusingazivikanwi kunzi munhu achafa riini. Munhu wese anoziva kuti civil servant anobhadharwa bonus muna November nemuna December. So zvaunoita manje kana wakachenjera zvandaiita inini, unotanga kusevha mari. You put money in a sinking fund.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vaKelvin Mudzingiri vanoti vana veZimbabwe vachasara vasina kana nhaka nenyaya yezvikwereti.
Ma future generation vachange vachizobhadhara chikwereti chinenge chikakura. Nekuti government itorarama nekusvika peri asi vanhu vanotonga muhurumende vanofa.
Mashoko aya anotsinirwawo nenyanzvi munyadzo zveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe.
Ma treasury bills hurumende akavandisa mumarket. Anotora mari yese mumarket osiya vanhu vemabhizimisi vasina mari.
VaZembe vanotenda kuti hurumende dzakawanda pasi rose dzinoshandisa ma treasury bills, asi vanoti izvi zvikanyanya zvinogona kukanganisawo nyaya dzezveupfumi. Ko, chii chingaitwe neZimbabwe kuti isarambe ichikwereta mari? VaMudzingiri vanoti Zimbabwe inotofanira kusunga dzisimbe.
Chikuru chinogona kuita nehurumende kudza tax base uyezve kurudzisa government expenditures.
Zimbabwe ine chikwereti kunze kwenyika chinodarika mabhiriyoni 11 kumasangano akaita seWorld Bank, IMF, European Investment Bank, African Development Bank nedzimwe nyika. Kutadza kubhadhara chikwereti ichi kuri kupa kuti hurumende dzakawanda nemasangano anokweretesa mari asakweretesewo Zimbabwe mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vanongorora zvematongerwo enyika vanoti kusagadzikana kuri mubato rezano PF kunoratidza kuti bato iri harichina kusimba sezvakanga rakaita kare, sezvo mutungamiri waro vaRobert Mugabe vasisina uturu hwavaiva nahwo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti kunyange hazvo nhengo dzezano PF dziri kurwisana, apo dziri kugadzirira kuti ndiani achatora chigaro kana vaMugabe vasisipo. VaMugabe avo vakwegura vane chekuita nezviri kuitika mubato ravo, asi mubvunzo uripo ndewekuti vanokwanisa here kumisa zviri kuitika mubato iri kana kuti kwete. Kusagadzikana mubato iri kwakabuda pachena pakadzingwa amai Mujuru muna 2014 pamwe nevamwe vainzi vaitsigira amai Mujuru kuti vapidigure vaMugabe. Gore rapfuura mumwe wevatevedzeri wavaMugabe vaEmerson Munangagwa vakatukwa zvakaipisisa nenhengo dzebato iri dzinosanganisira amai Sara Mahoka, amai Mandi Chimene pamwe naamai Grace Mugabe, asi vaMugabe havana kutsiura kuti izvi zvisaitwe. VaMunangagwa vanonzi vanotungamira chikwata cheTeam Lacoste, icho chinonzi chiri kurwisana nechimwe chikwata chemuzano PF cheGeneration 40, icho chine vanhu vanosanganisira amai Mugabe, vaJonathan Moyo, vaSevia Kasukwere nevamwe, kunyange hazvo pasina kujeka kuti ndiani anotungamira G40. Pari zvino nyaya yapinduka, amai Mahoka, amai Sandi Moyo pamwe nevakasukuwere vave parumana nzombe. Amai Sandi Moyo naamai Mahoka vakatosiyiswa zvigaro zvavo muWomen's League yezano PF panguva iyo vakasukuwere vari kupomerwa mhosva dzakawanda vachinzi vadzingwe mubato. Dunhu rekumusha kwavo reMashonaland Central rakatoita chisungo chekuti vadzingwe mubato, ukuwo mamwe matunhu ari mushishi rokuita zvisungo zvekuti vakasukuwere vadzingwe. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaVivid Gwede vanoti semaonero avo munhu ari pakati pezvose izvi ndivaMugabe, sezvo vachida kuti zvikwata zvese zviri mubato iri zvishaye simba ivo varambi vari panyanga.
Asi chikuru chatinozongoona ndechekuti munhu ari pakati apa penyaya dzose idzi tinoona sekunge mutungamiri weZANU PF ndo ari pakati pakurwisanisa vanhu ava kuitira kuti pasange pawanike boka rinonge rine pawa kana rinotora utungamiri hwemusangano.
Vanoti vakasukuwere havana mhosva hombe yavakapara kunze kwekuti zviri kuitika kuvapedza simba chete, asi vanoti vakasukuwere satete vemusangano vanogona kunge vange vave nedzimwe pfungwa dzekuda kutora chigaro. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanobvumirana navaGwede vachiti hapana chinoitika muzano PF chisina kubvumidzwa navaMugabe.
Ndivo vane masimbazve ekuudza vanhu vezano kuti vaite mademonstrations, ndo vane masimba kuti vanhu vasaita mademonstrations. Mukarangarira mazuva apera aya panga pachinetsa nyaya vakazwira vaMugabe ndo vakazobuda kuti chimbomirai, vanhu vaya vakamira. Saka ndiani angavatuma? Kana vanga vasina kutumwa navaMugabe vakarege kuramba vachiti aiwa purezidendi tine zvichemo zvedu zvatinoda zvigadziriswa. Zvinenge zvichemo zvaMugabe dzinenge nyaya dzaMugabe noti nyaya dzevanhu, nyaya nakaswere. Takaona vaMunangagwa achitukwa vamugari vakagara, vaMugabe vakagara paZANU PF headquarters kaviri kese paZANU PF headquarters Mahoka achiita zvaanoita, asi vaMugabe havana mboti Mahoka wazvikirei. Chimene akaita the same havana kuita, vakatogara vaMugabe vachitovaona vaMunangagwa.
Vanoti nyaya yekufurufushwa kwavakasukuwere nevamwe mubato itsoro dzavaMugabe dzekuti varambe vari pachigaro. Vanoti vaMugabe vane zvikuru zvavakananga zvisingazivikanwi neveruzhinji. Vanotiwo zviri pachena kuti zviri kuitika kuna vakasukuwere hazvinei nevazhinji muzano PF, asi kuti ndezvavaMugabe.
Zano haichatodiwi, saka vaMugabe izvezvi zvavanoda kufadza vanhu vechiutu, kufadza vanhu vemaovheterani vachiti ndabata kaSukuwere wamaichemera kuti kaSukuwere ndomubvisa kuitira kuti vechiovheterani, nekuti vechiovheterani vanoukama nevakuru vakuru vemauto, vanoukama nevakuru vakuru vevasori, vanoukama nevakuru vakuru vemapurisa kana kuti nestate security apparatus yenyika. Saka izvezvi mukatarira munoona kuti maovheterani haasi kutaura, because kaSukuwere vavaiti tinoda musoro wakaSukuwere ari kugochwaka, ari kubviswaka. Saka vaMugabe vakati kaSukuwere ndapomisa pasaidi, havakwanisa havo kumudzingaswa nguva sati ndamuita pasaidi kuitira kuti maovheterani achiuya vechiuto vachidzoka futi vovabatsira kuhwina maelection.
Mumwe muongorori vaGeorge Makoni vanotiwo zviri pachena kuti utongi hwavaMugabe hunonyatsofamba kana paine kurwisana mubato ravo.
Munhu anotonga nekurwisanisa vanhu, saka pakaita sekuti rimwe divi radona zvinobva zvaita sekuti hasina vanhu vekutambisa chi makasa anoita iwaya. Saka indikona sekuti zvinhu zvaida kungoti vakasikwere vapete muswe wavo.
Asi mumwe muongorori vaPride Mukono vanoti kurwisana kuri muzano PF hakunaina vamugabe, asi kuti vanhuwo vari kuda kutora chigaro chavamugabe vanotiwo kurwisana uku kwanyanya nekuti vamugabe vakwegura uye havachina simba.
Havasisina simba, vanopedza nguva yavo zhinji vakavata paiye uri cheya vakatengerwa iyo nyuwani, uyezve havasina simba vakwegura. Naizvozvo zvimwe zvinhu zvinotoitika vavete vozomuka vonzwa kuti ndozvaitika, naivozvo tovashamisa kuti zvaitika nguvai.
Asi vamwe vanoti zvinhu zvamira kuipa muzano PF nekuti kukwegura kwavamugabe kwave kuvapa kuti vafunge semwana ane makore mana anongoteerera zvaanenge audzwa. Nyanzvi idzi dzinotiwo munhu ari pedyo navamugabe ndiye munhu anonzwika navamugabe zvekuti zvese zvavanoita kana kutaura paruzhinji vanenge vapakwa mashoko iwavo nemunhu uyu anova mudzimai wavo. Kunyange hazvo paine kupesana pamaonero aya, vakawanda vanobvumirana kuti munhu akatsika gumbo ravamugabe mudzimai wavo uye zvinoonekwa nezvinoitwa naamai ava avo vakakonzeresa kudzingwa kwaamai Mujuru nevamwe vakawanda mubato iri. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wezano PF vaSimon Kaya Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano reZimbabwe Adventist Women's Conference iro rinobatanidza masabata ari muAmerica nepasi rose rinoti riri kufara nemafambiro akaita musangano waro wakapera kuEllicott City muMaryland muno muAmerica nemusi wesvondo. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemutungamiri wesangano iri amai Sasisiwanda Ncube.
Zvawati musangano wemadzimai, kana uri kuZimbabwe tinonzi Dorcas Rally Women's Ministry, ndo zvatinowa kuita kuno kuAmerica. Wemadzimai come together once a year kuzonamata Mwari, kuzodzidzisana nezvezimba dzedu, kuzodzidzisana nekuti tingabata sei misha yedu, and also how can we help each other to grow, to share my skills. Pakati pemameetings edu tine something inonzi expo, where kana une chaunoita unoenda uchida kuti vanhu vazvione, you can bring your stuff and they, during that time you share with other people what you have. Zawaki akatanga 13 years ago.
Zvii zvimwe zvamunotaura pamusangano iwoyu uyezve wakakosha sei kuti muzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvirambe zvichiita misangano yakadai?
Kana tiri kunze kwenyika ka, uno overwhelmwa nemaburdens efamily kunge you are the only one in your life. But kana uchibuda uchinosangana nemamwe madzimai muchingobatsirana, because tiri pano kuAmerica haizi culture yedu, tese tiri kudzidzira, tese tiri kuedza kugurarama out of the country. Ende kana tichiuya muno tinenge tichida kuzodzidzisana kuti konai iwe zvako zviri kufamba unozvifambisa sei.
Mutungamiri weZimbabwe Adventist Women's Conference amai Sasisiwanda Ncube vachitaura naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari kuMichigan muAmerica.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection nasi tiri kukurukura navananyanduri vezvematongero enyika.
Akatanga ari mahongera isi ndokuti iguwa rokutsime ndokuwa guwa rotinhira semabhanangana zvikai mudzimu wafuratira.
Rauya bondi unze rakaenzana ne US dollar vuseka henyu bvumavaranda kuseka nhamo sorugare.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Ntungamili Nkomo.
Tinotenda mutungamiri sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzehoza dzinoratidzira muBulawayo dzichiti hadzisi kufara nemabatiro ari kuitwa vana vechikoro nehurumende. Hurumende yokwereta mabhanga mari yekuti ibhadhare vashandi vayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 Mabasa 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Njalo kungelambadalo injongo yethu bese ukuthi sifuna abantwana bazosikhulumela sikhuluma nge right to participation bazikhulumela ngenhlupho abahlangana lazo uma sikhangela imfundo ilungele lemfundo lezilikhanya ngani bathwala senzima abantwana ngoba baxotshwa by interview ngama debt collectors bethreaten ukuthi
abasakhulayo benhlanganiso ye Women of Zimbabwe Arise kumbe Woza batshengisele kobulawayo bekhonona ngokwehla kwezinga lemfundo elizweni.
Nxa sikukhangele lokho kuyasiwara kakhulu kumbe kuyabe kusikhathaza njengeAmnesty International because nxa singabantu abantu abaningi abafakwa ku-death penalty kutho ukuthi ama-chances akhona ukuthi bebulawa maningi la.
Abenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Amnesty International bakhathazekile ngesijeziso sogodo kumazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika. Imbongi ezisakhulayo ziloba ngezombusazwe zilokudana okukhulu ngomumo oselizweni ogoqela ukubhidlika komnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafundi kunye labasakhulayo benhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Women of Zimbabwe Arise iWoza lamhlanje bafole betshengisela kobulawayo besukela kobulawayo Public Library bedlula edale le High Court belibhekise emhlahlandlela Government Complex bekhonona ngokwehla kwezinga lemfundo elizweni kunye lamalungelo abo aqhubeka besithi ayephulwa nguhulumende. Unompumelelo moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Bebehlabelela abasakhulayo beHoza bethwele amagwaliba alotshwe insolo yabo kunye nabakulangazelelayo ezikolo bethi amalungelo abo ezemfundo asechaphazwe nguhulumende njalo sekusenza ukufunda kungabi lilungelo kodwa kube lithuba labalemali bona abayingcosana. Umsekeli kamqondisi weHoza unkosikazi Magodo ngamahlangu uthe uhulumende weZimbabwe sewephula amalungelo abafundi amanengi ethi le mali efanele ukuphiwa izikolo yenhlelo zentuthuko yacina kuminyaka edlule kungakayiwa ekhethweni ikhutshwa nguSenator David Coulthard owayengumphathi ntambo wezemfundo ngaleso sikhathi.
Dokora, awuya lakho ngikwethesa umlando ebazalini singananzele tshe lekhe ngene ku-time of office yakhe as a minister of education kazanga abhadale imali elisithi i-child per capita grant. I-child per capita grant yimali uhulumende ongumlando wakho ukuthi kubhajethi yakhe kumele bakwathi ngomnyaka uyanika umntwana munye ngamunye idola.
Injongo yalokhu kutshengisela yikuthi abasakhulayo bazikhulumele ngamalungelo abo asechaphazwe ezikolo ethi kulilungelo labo ukutholiswa imfundo elohlonzi njalo kungelambadalo.
Injongo yethu bese ukuthi sifuna abantwana bazosikhulumela sikhuluma nge-right to participation bazikhulumele ngenhlupho abahlangana lazo uma sikhangela imfundo ilungelo lemfundo lezilikhanya ngani bathwala senzima abantwana ngoba baxotshwa by interview ngama debt collectors bethreaten ukuthi izolibukela i-TV ngebengotha TV le ngithengisa.
Omunye umzali obezihambela umnumzana Tell Us Ncube kodwa wacina ephatheka ekutshengiseleni uthi ufuqwe ukuthi labakhe abantwana babhekane lenhlupho zinye ethi njengakibo kwesigangatsha lapho adabuka khona abafundi batshelwe ukuba mhla zivulwa izikolo kumele beze lencwadi ekhombisa ukuba babhadele uma bengelayo bangaqumi esikolo.
Uma lisenza kanje kuyajabulisa emphakathini. Licela ukuthi like libuye nasemaphandleni ikakhulu kwesigangatsha ngalisemaphandleni kukhanya ngani hayi kanti kathi esizikolo zivaliwe abantwana babuye nama-invoice kuthiwe uma ungaphathanga imali esikhwameni vele esikole ungabuyi. So right imali siyayithatha ngasethe emabhenki akula mali so le msebenzi kayikho pho siqondele.
Unkosikazi Farisi Moyo uthe uze ukuzoncedisa abasakhulayo ekutshengiseleni lokhu ethi kulilungelo lomntwana wonke ukuthola imfundo laloba engela mali.
Abasafuni ama-debt collectors ezikolo lokuthi abantwana bathi bona ayisibo okumele bethunywe nxa kuyukuthi kungkhona abazali abakwanisa ukuthi babhadale i-school fees. Abasoma messenger vele thina silwela yona i-free education bafuna ukuthi bathole i-free education eyiyo ekusisekelo sombuso weZimbabwe.
Abasakhulayo bathe beqeda ukutshengisela bachiya beyendlele amagwaliba abo okutshengisela emasangweni emhlahlandlela government complex. Ukutshengisela kwalamhlanje kubangele ukuvalwa kwamasango emhlahlandlela government complex ophakathi ubengenelisi ukuphuma kuthi ophandle engenelisi ukungena kwaze kwaphela ukutshengisela. Amagwaliba abafundi labasakhulayo ebemumethe amabala agoqela singabantwana lingasibandlululi ngoba singabhadalanga i-school fees, free and accessible education for development, give me my results, education is my right, prioritize education in parliament, no to grade 7 exam fees, stop chasing us from school, government to fund education, give us textbooks, no to debt collectors ezikolo, no to payment plan, education is a right. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Amnesty International bathe bakhathazekile ngesimo esiseZimbabwe ngodaba lwesijeziso sokulengisa nxa kukhangelwa isigaba sonke sangezwekazi le-Afrika. Linhlanganiso ithi kunje phakathi kwabantu phose amakhulu amathathu 280 abagwetshelwe ugodo nyakenye phose ikhulu labo ngabeZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma embikweni oqakathekileyo owethulwa ngabenhlanganiso ye-Amnesty International ephathelane lesigwebo sogodo. Isiphathamandla se-Amnesty International esibona ngobudlelwano lwabezindaba emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, umnumzana Robert Shibambu, uthi amazwe abalisa leZimbabwe, Zambia, Malawi yiwo ethulele abantu bawo abaningi isigwebo sogodo ngomnyaka odluleyo ka-2016.
Of 283 people across the region who were under the census.
Phakathi kwabantu phose amakhulu amathathu 283 abagwetshelwa ugodo abafika phose ikhulu babo baseZimbabwe lapho kulabantu abangu 97 bayedlula kancinyane ikhulu 110 abagwetshelwa ukulengisa ngomnyaka ka-2016 emazweni abalisa eZimbabwe, iZambia kanye leMalawi.
Umqondisi weAmnesty International eZimbabwe umnumzana Cousin Zilala uthi lanxa lisehla inani lababulawa ngemva kwesigwebo sogodo emhlabeni jikelele bekhathazwa ukuqansa kwenani labalokhe begwetshwa ngale indlela.
Enda abantu abasentenswa ku death penalty bavanenga kakhulu elizweni leNigeria. IBotswana layo yabulala umuntu oyi-1 ngomnyaka 2016. INigeria yabulala abathathu. ESomalia kwabulawa abangu-13. Ungakhangela i-Federal Government of Somalia leSomaliland kwabulawa abantu abayi-6 combined baba 12.
Wengeza uzilala ethi kungesifanayo emazweni asesigabeni se-Sub-Saharan Africa.
Ma sikukhangele khonokho siyabona ukuthi e-Sub-Saharan Africa umnyaka ophelileyo in total abantu were sentenced to death abangu 443 2016 waba 822 ma sikukhangela lokho kuyasiwara kakhulu kumbe kuyabe kusikhathaza njengeAmnesty International because nxa singabantu abantu abaningi abafakwa ku-death penalty kutho ukuthi ama-chances akhona ukuthi bebulawa maningi lakho
abe-Amnesty International kuripoti yabo le bathi kabavumelani lo mbono wokujezisa abantu ngokunquma ukuthi bagwetshwe ngokulengisa bekhuthaza amazwe omhlaba ogoqela eleZimbabwe ukuchiyana lalumthetho wesulwe kokuphela kusekelo sombuso ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Uhlelo lwabasakhulayo olwithe connection namuhla sixoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisebani elibalekelwa iziphofu babone nabantu abangaboniyo amadokotela lamanesi abalekani yiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Ilizwe lathathwa ngothatha wese umbuso waba ngowababulali umhlabathi wathunjwa ngodla ngodli umnotho wahuquluzwa ngamahaga isizwe zakhokhelwa ngontando kayiphikiswa kanti shuwa abalungileyo bangaphi.
Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Imbongi ezisakhulayo eziloba ngezombusazwe zithi zilokudana okukhulu ngomumo oselizweni ogoqela ukubhidlika ngomnotho welizwe. Ukuthukuthela kwembongi lezi kuvela sobala kunkondlo zazo ezigoqela ekabongani Ncube elesihloko esithi ngibhace ezizweni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 ubuze uNcube ukuthi ziqakatheke kanganani inkondlo kumzabalazwa weZimbabwe.
Njengembongi hayi kumzabalazo weZimbabwe kuphela kodwa kumzabalazo yonke jikelele ngathi mangubeka ngithi poet is prophetic and we are changing the mindset of our people. So kakhulu ukuqathika kwembongi ngelizwi kuhambisa umlayezo noma singafikanga noma mhlawumbe osopolitiki bethu abaphikisayo bengafinyelelanga ebantwini kodwa ilizwi lethu liyahamba liyayishintsha inqondo yabantu eminingi kakhulu. So ngicabanga ukuthi kuqakathekile as ama-protest poet ukuthi umsebenzi esiwenzayo siwusabalalise ngoba ufinyelela lapho abantu abangakwazi ukufinyelela khona behamba ngenyawo.
Kodwa ubona ongamula abasembusweni bayakulalela yini likuchoyo Ncube?
Yebo bayakulalela kakhulu ngoba ngokubona kwami ngezinto enginokuzithola mhlawumbe ezinye ezinga-against me ngicabanga ukuthi kukhona abakuzwayo kukhona okubashikayo yabona ngoba kulala ngithola khona sengilandelelwa kakhulu so ngicabanga ukuthi kukhona okubashikayo kukhona okufinyelela kubo.
Ukhuluma ngokulandelelwa yiziphi izikhubeko ohlangana lazo njengembongi ngaphandle kokulandelelwa ngabantu ongabaziyo?
Okunye ngeke ngikusho emoyeni kodwa kaningi nje nginokubona kuthola ezinye izinto engingasazi understand ukuthi kanti why ngilandelelwa kodwa ngeke ngikusho exactly kuhamba njani emoyeni kodwa izinto ezinjalo nje mhlawumbe zokuthi njengambonisa ukuthi no into engiyenzayo kukhona lapha ebathinta khona.
Elakusasa lakho njengembongi elandelwa kakhulu ngabantu abaningi ulibona limi njani?
Kusasa lami lizwe ngokuthi izwe lethu likhululeka nini. Engakusho kuqala ngaphambi kokuba ngiyimbongi nje ukuthi ngumuntu engathi i-revolutionalist ngiqale ngokuba i-activist so ngisebenzisa iy'nkondo zami ukuze kube noshintsho. Angikho kakhulu ku-art kodwa ngiku-revolution ukuthi ilizwe lethu lishintshe wonke umuntu akhululeke akhulume into ayithandayo ahlale engesabi omunye umuntu. Yikho mhlawumbe ikusasa lami lizwa ngokuthi izwe lethu likhululeka nini kanjani ngoba nginesifiso sami lokuthi ngelinye ilanga ezami inkondlo ziyidlala emsakazweni ze-SABC kungekho umuntu ozongigwatela kungekho umuntu ozozubuhlungu. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga lami ngenze inkondlo zokuphakamisa isizwe ezingagxeki umuntu ezingacriticize umuntu ezingakhulumi ngokwezopolitiki kodwa ngesituation ekhona angikwazi ukuyenza inkondlo nje mhlawumbe iy'nkondlo nje just inkondlo kodwa abantu bakithi ngibabona behlupheka besiza ubuhlungu.
Alo-ke ngumnumzana Bongani Ncube imbongi eloba ngezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection sixoxa lembongi eziloba ezombusazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafichane. Abaphathi intambo bezobudlelwano bamazwe abo lamanye amazwe omhlaba awe G7 lamhlanje behlukile ukuvumelana ngezijeziso okumele zethulelwe ibutho leRussia lele Syria kungakacutshungulwa ukuthi yiwaphi sibisibili amasotsha asebenzise izikhali eziletshefu ekuhlaselweni okwenziwe abantu makhaza kwele Syria. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Zambia odumileyo ngokungesabi ukukhuluma imbono yakhe uHakainde Hichilema usephinde wabotshwa njalo okwesibili phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo. Iningi labantu beZimbabwe likhala ngokuthi libhekane lobunzima empilweni ngenxa yodubo lokusilela kwemali elizweni. Belala phandle kwamabhanga belinde ukuthatha imali engabonwa njengelihlo lentwala. Bathi lokhu sokubangela ukuba bengenelisi ukuthengela imali zabo ukudla lokuhlawulela ezinye indleko zabo. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
Abantu abanengi bathi kuzima kwele Zimbabwe lapho kusilela khona imali. Omunye walabo abathi bathule nzima ngunkosikazi Rejoice Ngwenya ophila ngokuthenga ethengisa impahla ezitaladini.
Impilo inzima besikhangelela ukuthi kungaba lobungcono kodwa akula bungcono since lokho bakuya lelo bondi besithi kumbe ibondi lizaguqula impilo ibe ngani iba ngconywana kodwa impilo is getting worse. Ubunzima esilabo kakhulu uyavuka ekuseni uze letshona ilanga ungathengisanga izinto ndi lokho into eyenzakalayo esihlangana layo njengamavendors.
Unkosikazi Ngwenya uthi kasenelisi lokubhadala imali lapho ahlala khona ngenxa yokusilela kwemali.
Sihlezi nje ukuthi akula nto esiyenzayo. Lamagetsi siyabe sengasela ngoba uyabona ubhatali. Uma kanti uyabhatala ngani getsi. Sihlezi ngesisodwa nesiNdebele. Kube amastanda kathi sisiya owa amarendi. Mina as it is, ngiyakwazi ukuthi amanye amavenda lawo ahlangana lohlupho olunjalo. Ukuthi siyehlezi kweredi kube amastanda ngoba imali esiyithengisayo asanelisi ukuthi sikwanise ukubhadala omastanda irendi. Ngoba imali abantu abalayo.
Omunye njalo othwele nzima ngumnumzana Tapiwa Moyo isakamuzi sakobulawayo.
Ngapha kulobunzima bese crisis ngapha ngoba uzananzelela ukuthi ungaholi imali yakho ukuthi ithathe sokusiba nzima. Kunezinhlanganiso esezehluleka ukunika abantu imali yazo angithi njengama-funeral policies lokunye okuthiyani balihlele ukuthi asila cash kodwa yinto yabucontribute ngayo isikhathi eside.
Ilizwe leZimbabwe lisanda kubika ukuthi lenelise ukuthola imali edlula kancane leyo ekade ikhangelelwe ukuthi lingayithola ekuqaleni komnyaka engena esikhwameni sikahulumende. Owalwa impi yenkululeko umnumzana Albert Jabalala ngomunye walabo abathi baphila nzima elizweni.
Akuyampilo ekhona, akulanto ekhona elizweni esingayikhuluma esingaxoxa ngayo ngoba kulezindlala imali kayikho ngoba impande yezinto yonke imali so akula mali ezweni. So njengami ngikhuluma so sengiqede ngabanye 6 months ngala dola esikhwameni ukuthi ngiphila njani, ngiphila ngamadeleni langawo langokucakucaku langangikwazi.
Umnumzana Michael Ndiweni osebenza labathenga bethengisa impahla ugcizelela esithi okubhekane loTshabalala kubhekwe ngabantu abaningi abathengisa impahla ezitaladini kwele Zimbabwe.
Abantu abathwele nzima elizweni ile ndaba ye-cash crisis le khona lapho abantu sebevukela amabhenki belala emabhenki ogogo ngathesilesukani kuyagodola. Hayi kunzima abantu abathengisayo basathiwa basathola izimali basela business ngoba basela umuntu othengayo.
Uthi abantu abaningi sebephila ngokuboleka imali.
abantu sebecela sibafost ukuthi baye kubola abantu abambazulisa befimbazo bayeboleka izimali. Yiyo into biyo indlela ekhona ngoba akula muntu olapho oza kuboleka imali kathi sicash adnance uzanika ngelanga elinga kanje ngoba ebanking ngaphuma. Into enzakalayo ukuthi bathi befake lokho bathi interest. Abantu bavumela ukuthi khona nayo imali leyo yakeisakela ngelingaka. Ngasesele ebhenki umuntu umntwana oboleka imali yakufaka enye interest imali yaphela so yabeleke acquire interest lokuyiphela.
Undiweni uphinde wathi ilizwe leZimbabwe kumele likhuthaze amakampani ukuthi enze impahla enengi yokuthengisa ukuze kutholakale imali engasetshenziswa nguZulu. Nxa kusehlula lokhu uthi kumele ilizwe lisebenzise imali yakwele South Africa.
Uhulumende kumele azame ukuthi maybe adopte irand ngoba uhulumende will not say sesehlulekile. Ngaphandle izakhamizi zingasukuma zibambane ukuthi uhulumende hayi sesehlulekile phela akumeceleni kumbe ungene kumbe i-transitional authority.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Bekithemba Mhlanga uthi lokhu kungeke kwanceda ukuthuthukisa umnotho welizwe ngakho kumele eleZimbabwe liqalise kutsha kuzo zonke indawo nxa lifuna ukulungisa umnotho.
Na vele umkhomo weZimbabwe akusele ukukhona nje sokusela udokoza. Into khona bayakuthi sokumele siqalise ukuthi vele ingana kukho kungekho kulungisiswe lokho esingathi the essential structures. Silungisiswe okwemva kwemgodi lokuthi lokho okutholakala emgodini yangikhona kuthengisa njani. Silungisise imigwaqo lapho kuzahamba khona zonke izinto eziyabe zivela emapulazini kumbe zivela khona ngale emgwaqweni lapho ezigejwa khona.
Unkosikazi Ngwenya uthi abantu kumele bazilwele ukuze baphume ebuzimeni lobu.
Asikhaleni ngazwilinye sisukumenini ukusukuma kwethu kuyukuthi sibone ukuthi mase sithi 2018 senza eBhayibhelini angisho ukuthi ngiyachumayela abantwana bakwa-Israyeli babegqila njengufaro kodwa okwayenzakalayo yikuthi bavakatshelwa ngelinye lamalanga yinkosi yabakhulula ethethi ukukhalela thina ayisoze ibuye inkosi from phezulu ibuye izosikhulula thina la okusokudingakala yikuthi thina sizikhulule.
Umnotho welizwe leZimbabwe ukhangelelwe ukuthi uzadilika ngamandla ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nguGibbs Dube.
Bekungabizwa ozwayo emhlanganweni omkhulu wabenhlanganiso yabesifazane abayizizalwane zeZimbabwe bengamakholwa esiKristu awebandla leSabatha abesebehlala abahlala kwamanye amazwe eZimbabwe's Adventist Women Abroad Council eMaryland khonapha kweleMelika. Lo mhlangano owenziwe ngempela sonto edluleyo ubuthanise omama abedlula ikhulu lamachumi amahlanu. Ukuze sizwe okuningi ngalo mhlangano uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Sisa Sibanda Ncube umkhokheli walinhlanganiso.
I-conference leyo esilayo iyenzakala iminyaka yonke for the past 13 years. Besiloke senza siyachintsha ama states this year besise Maryland.
13 years liyenza lolu hlelo. Yo. Hayi amhlophe nkosikazi, amhlophe. Kodwa awungitshele, kuyini okwenza ukuthi inhlanganiso yenu ibe into ebalulekile kanje empilweni zezalwane zeZimbabwe esiphila kwele Melika?
Sibaluleke kakhulu ukuthi the whole world now knows about Zawak. Zawak consists of ama women who are on fire for God. We have abantu abavela eUnited Kingdom, Ireland, Australia, Canada. This year we had somebody from Botswana. It's not only for Zimbabweans. Sesi recruite even amanye ama countries.
Awungitshele ke nkosikazi, kahle kahle kulolu hlelo esingathi uphumelele kahle ngoba kwakugcwele abomama beliphatha udaba mayelana ngani?
Hayi, zimnandi izindaba mfowethu. One program engithandileyo le program lesizame ukuthi sifuna ukukhumbuza abantu ekhaya.
Kulolu hlelo uthe liphatha udaba mayelana ngabatsha njalo ukushada. Ulaso isiluleko naso kunikeza thina abasakhulayo abaphila phesheye njalo abafisa ukuthatha abantu abadabukela kwamanye amasiko.
Kwesisikhathi uyabuphomba ukufuna ukuweqela ngalo uyethatha kwelinye ilizwe but ungakwazi culture yabantu. Kube sokufika sokuswa lama cultural differences. Usuqalisa ukuhlaba umkhosi sifuna ukuthi abantu bethu babe forearmed before they go out they bayithatha outside but as you ungazithathela anybody as long as uwazi okwenzayo ungathathela ukuthi uzomnye umuntu esingangona ngithatha ikiwi ngangona ngithatha umuntu omnyama ngangona ngithatha umislander thatha ngoba kulothando.
Alo ke ngunkosikazi Sisa Sibanda Ncube, umkhokheli owenhlanganiso yamakholo ayisiKristu ebandleni lamasabatha eZimbabwe's Adventist Women Abroad Council. Obexoxa le Studio 7 ekhona pha eMaryland kwele Melika. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni abaziwa ngokuthi ngosiphatheleni sebephendukile kwele Botswana ngemva kokuza kwemali yohlobo lwama-bond notes. Kodwa abalinganise ama-bond note le-dola lemelika nxa kuqathaniswa isisindo sayo. Intathele zindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone eBotswana.
Osiphatheleni sebethole ibhizimusi ngokusilela kwamadola emelika eZimbabwe, sebethengisa imali yohlobo lwama-bond notes emadolobheni afuna le-Francistown kanye le-Gaborone lapho kutholakala usapho oluningi lweZimbabwe. Abantshintsha imali bathi amadola emelika asilela eZimbabwe ngakho bathola ibhizimusi lokuntshintsha ama-bond notes kulabo abaphethe amapula, amarandi kumbe imali zakwamanye amazwe kodwa befuna ukuyasebenzisa eZimbabwe.
Idola liyashota, abantu yikho begcina bethatha i-bond note ngenxa yokuthi ipula lerandi uma besiyasebenzisa ekhaya kuyabadulela.
Abanye njalo abantshintsha imali kubo siphatheleni bathi bamangaliswa ukuthi isisindo sama-bond notes kanye le-dollar lemelika akulingani uhulumende weZimbabwe. Ngesikhathi engenisa uhlobo lwemali yama-bond notes wathi isisindo sawo sizalingana lama-dollar emelika.
Nxa sizama ukutshintsha amapula ukuze sithole ama-US dollars basipha i-option yama-bond notes ngamadola engekho, kodwa irate yama-bond notes iphansi kule yamadola kodwa uhulumende wathi ayalingana.
Osiphatheleni bantshintsha idola elilodwa liwutholela i-bond note elilodwa lamasenti alitshumi phezulu. Omunye ontshintsha kubo siphatheleni umzana Roderick Nleya uthi noma nje uhulumende wathi ama-bond notes azalingana le dola kungcono ukusebenzisa lolu hlobo lwemali kulamapula kumbe amarandi.
Avele esesikwenza ukuthi umuntu uhlathenge i-bond ngokwalo kulokuthi usebenzise irandi kumbe ipula, ngoba ungasebenzisa irandi kumbe ipula uyalusa okunye okungenziyo.
Osiphatheleni bathi ibhizimusi bese lehlile ungakangeni ama-bond notes sebekhangele nje ukuntshintsha amapula lamarandi ikakhulu kulabo abathenga impahla e-South Africa. Kodwa khathesi abeZimbabwe bengafuni ukusebenzisa ipula kanye lerandi ekhaya ngoba engelasindo samadola emelika, babona kungcono ukuthenga ama-bond notes kumbe amadola. NginguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngeGaborone kwele Botswana.
Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abasakhulayo benhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise woza batshengisele kobulawayo bekhonona ngokwehla kwezinga lemfundo elizweni. Abenhlanganiso yebona ngezamalungelo oluntu ye-Amnesty International bakhathazekile ngesimo seZimbabwe sodaba lwesijebo sogodo. Silugqiba lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama uChris Gande lelali.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.